Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro, kurume 14, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichivimbawo kuti mave nezuva rakanaka reValentine's Day. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai biti vanombochengetedzwa nemapurisa muHarare. Zvino hazvina kunyatsojeka kuzvikoro sezvo vamwe vana vachiri kudzoserwa kudzimba varairidzi vachiti havana mari dzekuenda kumabasa. Nyika yorangarira nhasi mabasa akabatwa namushakabvu Morgan Tsvangirai avo vakashaya musi wa 14 kukadzi muna 2018. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mutedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa vatendai biti vambochengetedzwa nemapurisa apo vanga vachitsvaga rutsigiro kuGreendale muHarare pamberi pesarudzo dzemabuy elections. Vabiti vanonzi vazosunungurwa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vapirwa nezvenyaya iyi sezvo vanga vasiri muhofisi. Hatinawo kwanisa kubata gweta ravabiti vaAlec Muchade Hama. Zvichakadaro vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZANU-PF vaMike Bima vaudza vatori venhau kumuzinda webato ravo muHarare kuti kune vatsigiri vebato ravo vakarohwa nevanopikisa kuBulawayo. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi tabatawo mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
Tine urombo semusangano nemashoko atatambira munguva dzamangwanani uye nezuro kuti nengo dzemusangano weZANU-PF izvo dzaiatenda musangano wekulonjewa kwebuy elections campaign under the banner urban renewal by the president wakaitwa kuEPF. Musangano weZANU-PF wanga wakaisa mavirtual audiences throughout all the country's 10 provinces.
Nechinangwa chechi
kuti vanhu vange vachiteerera vari zvo zvaita kuti vatsigiri vedu vakugona kuronga kuti vofambisa sei basa remusangano sekuparirwa kwanga kwaitwa nomutungamiriri wenyika kubva zvino. Nhengo dzedu dzakarohwa kunjuwe Sundowns kuBulawayo nenhengo dzebato rinopikisa dzataudzwa manherano kuti dzinofungidzirwa kuti inhengo dzebato idzva riri kunzi rakafomiwa navachamisa dzeTCCC. Mashoko iwayo haana kutifadza nokuti takatarisa sarudzo idzi. Musangano weZANU-PF uri kungativhotei murunyararo. Ngatisiyanei netsika yeumhesva mukono yokubvisana mazino nokubvisana maziso. Hazvina kunaka, musangano weZANU-PF hauna kuzvitambira zvakanaka.
Saka muri kutora matanho api pari zvino kuona kuti inyaya iyi yaferefetwa?
Sokutaura kwaita vamutsvangwa mutauriri wemusangano, kutaura kwaita vabima vanova mukokeri wemusangano vati ngatichimirirai tinzwe kumapurisa kwakamhangarwa nyaya, nokuti isu tinoti kana mhosva ichinge yaparwa inoendeswa kumapurisa kwete kuma NGOs kwete kuma embassies. Ayo mapurisa ane statutory duty to enforce the law muZimbabwe, ndokwatinoisa nyaya. Saka pari zvino nyaya dziri ikoko.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Sezvo tichitemawo tisina divi ratinorerekera, tabata mutauriri weCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Isu ve Citizens Coalition for Change Triple C. Hatiti je mirizhonga, hatiti je violence. Tinotenda mneru nyararo sakati stozi ya kuti ve zanupie varkutawara nyaya ipi tanga tisipo. Tinokurudzira mapato ose kutaite ma activities avu muru nyararo nukti ndo Zimbabwe ya tudaku gazira isu se Triple C. Tinotenda muru nyararo ni mugu garisana shakanaka seja kanyorwa mu constitution yedu.
Mutauriri we Citizens Coalition for Change muzvarifa dzai mahere vachitaura vari parunare muHarare. Vanhu vakawanda munyika varikurangarira nhasi rufu rwegamba munyaya dzekurwira utongi wejekerere vamogen tsvangirai ava vakashaya nechirwere chegomarara musi wa 14 kukadzi 2018. Vatsvangirai vainge vari mutungamiri wekutanga webato reMDC uye vaivawo mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kwemakore akawanda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Pava nemakore iwawo mana vatsvangirai vazorora. Kana takatarisa zvavakaita tichaona kuti munhu wakabata zvikuru kwazvo. Tikatarira petingada kuti nditangire ndepavanga vari mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vari Secretary General, muchaona kuti vakaita zvikuru kwazvo pakusunda pakuti kodzero dzevashandi dzive dzinoremekedzwa. Kusunda kwavo ikoko kana kuti kurwa kwavo ndo kwakazoguma kwaita kuti vave vanova mutungamiriri wokutanga webato raitsigirwa nevashandi re Movement for Democratic Change.
Zvainge zvakakosha sezvi.
Takatarira bato irori tichaona kuti vachangirai vakapinda mukurwa kukuru, vakapinda muma sacrifices, ndingati ma sacrifices muchirungu akawanda. Vakapinda mukusungwa vatsvangirai, vakapinda mukurovga, vakapinda mune zvakasiyana siyana. Mukatarira muchaona kuti basa ravo iri vari mutungamiriri we Movement for Democratic Change ibasa rakaita kuti pave nebato rezvematongerwo enyika rokutanga rakanyanyomira rakasimba paku kwikwidzana nezanupf. Kunyanya sei takatarisana nenguva yokubva muna 1987 paka nyorerwa kana chibvumirano pakati pe ZANU PF ne PF ZAP. Muchaona kuti tanga tatonangana negwara rebato rimwe chete munyika kana kuti one party state.
Sei zvakaitwa navatsvangirai zvainge zvakakosha?
Vatsvangirai zvavakazoita vakaita kuti urongwa ihoho huve hunobviswa hungu pashure apo tatamboonawo vatekeri vachizama. Asi yetingati formidable challenge chaiyo kuzanu PF yakazobva ku Movement for Democratic Change. Mukatarira muchaona kuti pakaitwa mhindu pindu dzakawanda dzokuda kuti bato iri rive rinoparara. Asi muchatarira kuti bato iri harina kuparara, kunyange nazvino richipo hongu rava haro kunzi Citizens Coalition for Change.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare. Zvinhu hazvina kunyatsojeka kuzvikoro sezvo vamwe vana vachiri kudzoserwa kudzimba varayiridzi vachiti havana mari dzekuendesa kumabasa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzidzisi wemuchinoye asina kuenda kubasa nhasi varosten mutapwa vanoti kunyange vanga vachida kuenda kubasa zvanga zvisingakwanisike nekuda kwekuti vakambomiswa sezvo vainge vasingaende kubasa kubva zvavhurwa zvikoro vachinzi vasakanganise tsvakurudzo nekusasvika pazvikoro zvavanodzidzisa.
Hapana chati chachi nja kufapani sotekata wala paya pukutanga. Nyaeri ponde kuti sakato zowe zera na utitakazo msuno minister wa education wa chita wala watuwa niweza wa siru kenda kubasa. Masas pendwa 4 weeks. Kurewa isu utisisa chita kwa nisi kutogela kubasa jiro tati shida. Nuzi kutisitogela kubasa tisipa suspension teta kunzi taku kanganisa chakuruzo za waru kuita. Kusuporo kwa tunufana na kushandira. Saka parisu niwezi tiri kumba. Kisaramba tiri kumba. Minya ye kutia atiye ndi kubasa ndekuda kwe kuruziro chete. Chinoti zosera kubasa inya ye mari. Inova iyo ya tisati tapiwa.
Izvi zvatsigirwa nemutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZH Dr. Takavashira Zhou vanoti havana kumbobvira vati nhengo dzavo dzidzokere kuzvikoro. Vazhou vanoti nhasi vadzidzisi vakawanda havana kuenda kubasa vachiti varega nekuda kwekuti vakadzingwa basa negurukota rezvedzidzo uye vamwe havana zvikwanisiro zvekuti vaende kubasa.
Nasi uno muzvikoro hamuna varairidzi. Zvikoro zvakawanda magedhi awanikwa akalokwa. Vana vaenda kuchikoro nevanga vachinga kuti vanganotanga fomu 1 vangowana kusina varairidzi.
Vazhou vanoti zvikoro zvinongovhurwa chete kana vadzidzisi vakapiwa mari dzinovakwanira danho ratsigirwa nevaimbo vegurukota rezvedzidzo muhurumende yemubatanidzwa vaDavid Coulthard. Vakotati vanoti chinhu chinosuwisa ndechekuti vana vechikoro vave nemakore maviri vasingadzidze zvakanaka. Vakakurudzira kuti hurumende pamwe nevadzidzisi vakoshese dzidzo yevana panhaurirano dzavo.
My comment relates to the needs of children that should always predominate above the interests of trade unions, above the interests of political parties, above the interests of government. And everyone needs to be working together now to not just get schools
open.
Akunotauri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti vadzidzisi vakawanda vadzokera kubasa nhasi uye vana vatanga rugwaro rwefomu 1 zvakanaka.
Tiri muzvikoro izvezvizvi iri pari zvino ndotori kumatevelele south kugwanda uko atinenge zviri kudadisa kuona kuti vadzidzisi vanenge vadzokera muzvikoro uye vana vari kudzidza zvemhando yepamusorosoro zviri kufadza. Mafomu 1 atangawo chikoro zvakanaka, saka dzidzo rinoendera mberi zvakanaka.
Vandoro vanoti havana huwandu huzere hwevadzidzisi vakambomiswa basa vachiti vachaziva kana vapa vadzidzisi vose vasiri kuenda kumabasa magwaro ekuti paongororwe kuti sei vasiri kuenda kubasa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Magweta arikumirira mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega Jeffrey Moyo azivisa dare remeja suti mblawa yonhasi kuti achaita chikumbiro chekuti nyaya yaakatarisana nayo iraswe nekuti muchuchisi haana kubuditsa umbowo wekuti Moyo ane mhosva yakapara. Mutoreri wenhau Kudzanai Msengi anoti panyaya inotevera.
Kunzwikwa kwenyaya yaMoyo kwapetwa nhasi mushure mekunge dare ranzwa umbowo kubva kuna vaacademy Chinamora vana vemushandi weZimbabwe Media Commission avo vange vari mufakazi wechishanu vakasarudzwa nemuchuchisi kuti vape uchapupu hwavo munyaya iyi. Mukubvunzurudzwa kwavaitwa naamai Beatrice Mutetwa, vaChinamora vabvuma kuti zvinhu zvisiri pamutemo kuti bazi rekufambiswa kwemashoko rive nechekuita nekunyoreswa kwevatapi venhau vanobva kunze kwenyika sezvo boka reZMC riri boka rakazvimirira rega pasi pebumbiro remitemo yenyika. Asi vati izvi zvinhu zvinogara zvichiitwa nekuti ndiwo mashandiro agara aripo pakati peboka ravo nebazi rezvekufambiswa kwemashoko. VaChinamora vabvumawo kuti munhu anenge achida kunyoresa kuboka iri semutapi wenhau kana kubatsira vamwe vanenge vachida kunyoresa haana zvaangaziva zvakawanda zvine chekuita nemashandiro anoita veboka iri. Kune vafakazi vana vakatopa uchapupu hwavo kudare. Amai Mutetwa vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti muchuchisi vaAcumen Coupe vachadeedza vamwe vafakazi asi izvi hazvina kuitika.
We came believing that the state had 3 more witnesses to call all, that's the investigating officer, the gentleman from Ministry of Information, and the gentleman from the commission. Only the gentleman from the media commission testified, and after his testimony, the prosecutor closed his case.
Tawia takatarisira kuti pane vamwe vafakazi vatatu vachapa uchapupu vanosanganisira akaferefeta nyaya iyi nemumwe anoshanda kubazi rezvekufambiswa kwemashoko pamwe naivo vachinamhura asi vachinamhura ndivo chete vazopa uchapupu mushure mezvo muchuchusa achibva atanga apeta nyaya yake.
Anai Mutetwa vati maonero avo ndeyekuti muchuchisi haana kukwanisa kubudisa pachena kuti mwoyo wakapara mhosva, izvo zvavapa kuti vazivise Tare kuti vanoda kukwidza chikumbiro chekuti rirase nyaya iyi.
We are of the view that the state evidence is insufficient for purposes of putting our client on his defense, and we have asked for a week within which to file an application that he be discharged on the basis that the state has not made out a prima facie case. The magistrate has directed that the state file its response by the 1st of March, and he will render his ruling on the 7th of March.
Maonero edu ndeekuti umbo hwakapiwa nemuchuchusi kudare hauna kukwana zvingaite kuti mwoyo amiswe pamberi pedare achibvunzurudzwa nezvenyaya iyi. Nekudaro takumbira nguva inokwana vhiki kuti tikwanise kuunza kudare chikumbiro chekuti nyaya iyi iraswe, nekuti tinoona sekuti muchuchusi havana kukwanisa kuratidza zvizee kuti mwoyo ane mhosva.
Mutongi wedare vaMark Nzira vati vachapa mutongo wavo musi wa 7 kurume. Mwoyo akasungwa muna kubvumbi gore rapera akazobvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso mushure mekugara muchitokisi kwemavhiki anopfuura matatu achinzi akabatsira vatapi venhau vekuamerica vaviri Christina Goldbaum naJoao Silva vanoshandira bepanhau reNew York Times kuti vapinde munyika zvisiri pamutemo. Vaviri ava vakadzingwa munyika vasina kuwana mukana wekumiswa pamberi pedare pamusoro penyaya iyi. Mwoyo anonzi akabatsira vaviri ava achishanda pamwe nemumwe mushandi weZMC Tavang Manika uyo ari kupomerwa mhosva imwe chete asi ari kutongwa pachake ega. Kusungwa kwaMwoyo kwakashorwa nemasangano akawanda kusanganisira reCommittee to Protect Journalists iro rakati uyu waive muenzaniso wakaipa wekushungurudzwa kuri kuramba kuchiitwa vatapi venhau munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Apo nyika dzepasi rese dziri kucherechedza zuva rechirwere chepfari, vanorarama nechirwere ichi munyika vanoti vanosangana nematambudziko akasiyana-siyana kusanganisirawo kudhura kwemishonga pamwe nekushayikwa kwayo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Muzare chete mugawa vane makore makumi maviri nemaviri ekuberekwa vanoti vakabatwa chirwere chepfari vaine makore gumi nemanomwe, uye vanotiwo vanhu vazhinji havanzwisise nezvechirwere ichi.
Vakawanda havanzwisise kuti chine zvikonzero zvinotoda mushonga inobva kune vanachiremba vakaverenga nezvechirwere ichi. Vazhinji vanofunga kuti kuroiwa kana kuti mweya yemadzinza inenge ichiteerera munhu kana kuti madhimoni rodambudziko rihombe randinoona rinosanganiswa naro nevanhu vanorarama vaine pfari.
Muzva yemagawa vatiwo mishonga yepfari idambudziko guru munyika sezvo ichinetsa kuwana uye kudhura zvakanyanya. Izvi zvatsinirwa navataura ikadzviti vanoshanda nesangano reEpilepsy Support Foundation Zimbabwe, variwo mutungamiriri weEpilepsy Alliance Africa vachiraramawo nechirwere ichi.
Mishonga iyi vamwe vazhinji vacho vari kupedzisira vazongogwira vadefaulta yatinoti defaulting pachirungu nenyaya yekuti cheapest medication ye 1 month supply yemwedzi inotangira pa$6 kusvika kuma$53 zvichidhipenda kuti unotora mingani mishonga nekuti tine epilepsy dzakati siyanei.
Vakadzviti vatiwo kunyange hazvo muZimbabwe muchinzi pavanhu zvikamu zviviri kubva muzana vane chirwere chepfari, vanoti vanofunga kuti uwandu hunodarika apa sezvo dzimwe mhando dzepfari dzisingaonekwi nemaziso. Vakadzviti vatiwo kurudziro yavo kuhurumende ndeyekuti mishonga yepfari igadzirwe munyika.
Hurumende ichikurudzira private sector kuti mamwe mishonga ichikwanisa kugadzirwa yakati wandei muno Zimbabwe. Pane kuti mishonga inenge ichinobviswa kunana India nedzimwe nyika. Raizvani kwa ichigadzi kwa omuno mkuti zire lukiri lani.
Nyanji munezi zirwere zepungwa, Dr. Anesu chinopere kwei, vati gira okuti mishonga idambu zikomunika, shikuru kumaruwa. Vati ochirwere ichichino ita okuti vanu vasa kwansa kuita mamwe mabasa, akada ise kuchukaira kana kushandisa mishina ya kasiana siana.
Pane mamwe mabasa. Anu achisinga kuru ziri sema shiremba kuti ange achibatwa ni wano nichiwele chukari kwa nyanya kana chisina kuchisiri kurapa mneshwa kakwana kata utinona kuti kushandisa heavy machinery kungaba kuma industry kana kuti kudriver chaiko zimoto kari diki kana midududu kusanganisira zvese nemoto kari hombe zvakaita sema gonyeti achisi kuru ziri kune wano nichiwele chukari.
Dr. Chinopere kweva kuruziro veruzhinji kuti vatsvage kubatsirwa kuzvipatara vachiti munhu akanwa mishonga anorarama upenyu hwakanaka. Vatiwo munyika munodawo kuitwa dzidziso dzezvechirwere ichi. Tina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano nezvechirwere chepfari ichi sezvo vanoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwi mubazi rezveutano. Dr. Justice Mundavanhu vakati titaura na Dr. Patience Maunganidze mukuru anoona nezvezvirwere zvepfungwa. Dr. Maunganidze vati vaida kutanga vapiwa mvumo yekutaura nesu uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndine Rutendo Mawere.
Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 rinova zuva rechipiri izvi zvichiitika. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vachiri zviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi manomwe nevana kana kuti 5374. Vanhu makumi masere nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira muna 2020 vave zviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe zvine mazana matatu nemakumi masere nemumwe kana kuti 231,381. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga vave mamirioni mana nezviuru mazana matatu zvine gumi nezvitatu nemazana manomwe nemakumi masere nevatatu kana kuti 4,313,783. Vabaiwa nhomba kaviri vave mamirioni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi mana nemana ane mazana manomwe nemakumi mashanu nemashanu kana kuti 3,344,755. Vanhu vabaiwa nhomba katatu vave zviuru makumi masere nematatu nemazana maviri nemakumi manomwe nevana kana kuti 83,274. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Vanhu pasi rose nemunyika nhasi vari kucherechedza zuva reValentine's Day. Vazhinji vanoti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma vashandisa zuva ranhasi kupa zvipo kuvadiwa vavo. Marvelous Mshanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nevamwe vateereri veStudio 7 nezvekukosha kwezuva iri.
Ndinokushingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chatiri kuita nhasi chekurangarira zuva reValentine's Day, zuva rerudo. Regai timbonzwa chiri kutaura vamwe vatsigiri vedu veStudio 7 pamusoro pezuva iri.
Kati Zimbabwe zita rangu ndinoitwa Mawindo ndichizivikanwa nezita remukurumbira rinonzi Mawindo Foundation. Nhasi zuva reValentine, zuva rerudo. Valentine haireve kuti rudo chete kune waunodanana naye, asi rudo kune munhu wese waunowirana naye nemunhu wese waukagarisana naye. Saka inini ndinoti kuMawindo Foundation, nhasi tiri murudo nemunhu wese ari mumagitare, nemunhu wese anosapota magitare, nemunhu wese ane chekuita nekufara nokuti sisi basa redu ndiri kufara.
Pane zvimwe zvaitika zvakufadza here muzuva ranhasi reValentine's Day kudai?
Nhasi semaWindo Foundation tiri kufara pazuva reValentine nokuti mutsebo medu neMaWindo Foundation tane mwana munyowani, takabatsirwa nemwana munyowani nezuro, saka tamutambira nhasi mumba medu nhasi. Tane mwana munyowani anonzi Shinsoman, baba Disanti, vanozikana nemukurumbira wokuimba. Vamusebo yeMaWindo Foundation. Saka nhasi runo tiri kufara, tine rufaro rwakanyanyisa. Kukufarira mwana munyowani apinda musebo medu. Saka tiri kuti kune munhu wese vari mativa nenyika, kunze kwenyika kwese, nemuZimbabwe nemuAfrica mese, tiri kuti kana pane vanhu vanoda kufara kuda kushandidzana naShinsoman, baba Divanti, munokwanisa kubata maWindo Foundation. Ndiwe yakumanaja Shinsoman. Fazuva reValentine rakadai so nhasi rakatikoshera nokuti tatambira mwana munyowani apinda mumba medu. Saka namuchida Shinsoman, kwakutibata isusu panhamba dzedu dzinoti +263 773 045 907 kana muchida kuShinsoman.
Pane vamwe vaimbi vamunoshanda navo here muMaWindo Foundation umu?
Tinoshanda nemaartist akawanda zvikuru, vana Killer T, vana Baba Macheso, vana Just Signal, vana Colors. Tinoshanda nemaartists akawanda, asi Shinsoman ndiye mwana wedu munyowani apinda musebo medu. Saka kana muchida kuti muone kufadzwona Shinsoman, munotifonero panhamba dzerunhare dzatakudza idzi. But tinongoti happy Valentine to everyone. Munhu wese toti uvaine zuva rakanaka. Ngatipanane rudo, tibvise hatred, ruvengano, kuvengana kwete kushoma, asi tiwanze rudo. Happy Valentine to everyone. I love you so much. Love from MaWindo Foundation.
Regai timbonzwa kubva kuna mukoma Donald Mamboma vari kuSouth Africa.
Tete mavilazi makadiko. Ndi Donald Mamboma kuno ku Rustenburg. Ndichiti happy Valentine's Day kwamuriko kuAmerica. Ndichitenda kuti mavane zuva rakanaka chaizvo, imi nemudiwa wenyu nevamwe vose vamunoshanda navo nevadiwa vavo, nokuti ndinoziva kuti vamwe nomwe anenge ane munhu wake. Hai, zuva rakanaka chaizvo rati.
Imi makwanisa kuwanikwa muchifara here zuva iri reValentine's Day kudai?
Ngoti chanetsa ndechekuti vamwe chete tiri kumabasa tinozokwanisa kuwana hedu nguva yekuti tinotandara nevatinodanana navo. Asi vanozviziva kuti tinovada, ndoda ngokutendai Stade Marvelous. Ndichingotenda nezuva rakanaka kudai. Ndizivi vangu kuti vamwe havari tendi mazviri, vamwe vanotendawo mazviri. Zvinongosiyana siyana nekuda kwokuti ndiwani uye unogarepi kana kuti unotanezvei. Asi tongotiwo sezuva ratakangokura uchingoziva kuti riripo pakarenda kana kuti rinongocherekedzwa. Saka tinongozvitendawo izvozvo. Tichida ngotenda nevakatanga nekwarakabva nekwazvakatangira, tinongotendawo nevakazviita ivavo. Asi zvekuti tichingoziva kuti zvavawo rekuti nongozvicherekedza zvinhanho zvawafamba murudo nemwe wako kana mudzimai kana uri murume, unogona kutora sereflection sezuva rokuti unongochitarisa kuti kwakabva kukamira sei nekwauri kuenda kukamira sei. Saka ndinongotendawo nezuva rakadai iro chete mavhelazi. Ndichitendawo futi kuti zuro rakanga riri zuva rewireless reworld radio day. Ndakukutendai pastudio 7 nenhau dzamunotipa, nhau dzina dira dzakarerekera, nhau dzakabhalanza, nhau dzakazvimirira pachadzo. Ndangokutendai chete mavhelazi. Ndichingotenda ndichingoti long life kuVoice of America. Ndakutenda ndimhorosawo hama dzose neshamwari vokwaMamboma mushagashe kuzimutoko. Ndimhorosa vose vanondiziva ikoko, hama neshamwari dzose dziri ikoko. Ndimhorosawo mbuya vangu kuzaka vanonzi mbuya Adoni. Ndimhorosa vose vanondiziva kunyange kutrayango kusamba renji. Ndimhorosa hama dzose vatete vangu vari kumvuma vanonzi vati nevaifungi naMudhara Chamagaga Charore Nyoka apo ndichiti makadiko. Ndimhorosawo mudhara wangu pagutu pahigh school apo mudhara anome ndichitamba nevose vanondiziva. Ndichiti muve nezuva rakanaka, zuva reValentine's Day.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai nemazwi erudo atanzwa kubva kuMaWindo Foundation uyezve namukoma Donald Mamboma. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda vose vatataura navo muchirongwa chedu chanhasi ichi. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemabai elections uye urongwa hwekunyoresa vanhu kuti vange vachivhota musarudzo dza2023. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanhu da kucherera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anogonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti mirare zvakanaka vateereri. Ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
kwa kuhizika tisenda.